Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa ava reZimbabwe Informal Sector Organization kana kuti ZISO vapromise mukwananzi vati mapurisa ekanzuru asvika panga pachitengesera vanhu ava pako pakabhana muHarare vakaedza kuda kubvisa nechisimba vanotengesera mumigwagwa ava kuti vaende kunzvimbo dzakatarwa nekanzuru kuti vanotengesera vari kunzvimbo idzi.
Ichokwadi mapurisa ekanzuru auya anokwana kuita 50 vachitenderera vachida kubvisa vanhu pakopa kabhana nekuda kupaza misika yakagadzirwa nevanhu ipapo, asi vanhu vazviramba izvi vakataura kuti no, kanzuru ngaitange nehurumende ngavatange vagadzirisa nyika, vagadzirisa nyaya dzeupfumi, vagadzirisa nyaya dzemabasa, tozobva zvedu tichienda kumabasa nemwe mukana yekuwanidza upenyu hwedu yakasiyana siyana.
Vamukwananzi vati havasi kuzobvuma kuti vanotengesera mumigwagwa ava vabviswe pasina urongwa hwakati tsvikiti. Vati kanzuru pamwe chete nehurumende vanofanira kuona kuti vagadzira nzvimbo dzekutengesera dzakanaka uye kuona zvakare kuti nyaya yekushayikwa kumabasa yagadziriswa.
Hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika, yogadzirisa nyaya dzemabasa nemaindastri kuti asimukire vanhu vaende kumabasa. Kudhara kuri taiziva Bulawa ichipfungaira hutsi nemaindastri angariko, asi zvese zvachakwanisike nyaya dzeupfumi dzaondogwa munyika muno. Uyezve hurumende inofanira kuita hurukuro nevanhu vayo, inotyei kuti titaudzane tiwirirane kuti kana vanhu vachiendeswa pamavending sites acho prosesi yacho ichafamba sei, so that mavenda chaiwo they are involved. Dambudziko ratai kuita ndokuti prosesi iyoyo yekuisa vanhu pamadesignated places yatoitwa overtaken nevanhu vakaita semadistrict chairpersons ezanupf ari kunzi ngaunze vanhu vapinde mumisika iyoyo nemamwe mapolitical groups akasiyana siyana, ndova kuita take over that process.
Mushure mekutadza kubvisa vanotengesera mumigwagwa, vashandi vekanzuro vazoswera vave kufamba nemotokari vashevedzera vachikurudzira kuti vanotengesera mumigwagwa vakanyoresa muchirongwa chiri kuitwa nekanzuro chekunyoresa vanhu vese vanotengesera mumigwagwa vachitanga kuenda kunzvimbo dzakatarwa nekanzuro kuitira kuti vashande vari kwadziri. Asi vazhinji vevanotengesera mumigwagwa ava vanoti havasi kuda kuenda kunzvimbo idzi vachiti hakuna vanhu vanouyako vachitenga, uye vanoti nzvimbo idzi hadzina kugadzirwa zvakakwana. Zvichakadai, meya wekanzuro yeHarare vaBernard Manyenyeni vati kana vanhu vachibviswa munzvimbo dzavanotengesera vanofanira kubviswa zvine mwero.
Vashandi vedu vari kuedza kubatsira vanga vachitengesa kuti vaende kune dzimwe nzvimbo, maonero angu nemafungiro angu ndeyekuti vari kuzviita nemwero kwavo, ngavarambe vakadaro. Asi kana pane mashoko andingisana ndanzwa izvozvi ekuti vari kuda kunga vashandisa simba kana vadzihasha, hatizvikurudziri.
Pane imwewo nyaya nechekuita nemafambisirwo ebasa mukanzuro yeHarare, vamanyenyeni vaudza vatori venhau kuti munyori mukanzuro yavo vatendai mahachi avo vakambomiswa basa kuti kanzuru imbovaferefeta, vanofanira kuunza magwaro anoratidza kuti vakadzoka sei kubasa mazuva maviri asati adarika. Asi vamanyenyeni vaudza vatori venhau paTown House kuti vachasvitsa nyaya yavamahachi kugurukota idzva rinoona nezvematunhu vasevhi akasukuwere zvichitevera kudzoka kwakaita vamahachi nezuro kubasa, kunyange hazvo vakambomiswa basa nekanzuro yavo.
Tanzwa kuti vari muofisi zvakatanga kutaurwa nezuro. Parijino tiri kuti zvinhano zvatakatora zvekuti vambomira basa timhumhanya nenyaya dzatoda kumhanyisa dzandataura idzi ndodi danho riripo. Ndichatora nyaya iyi ndichaisa kubato rehuman resources, chikamu chekanzuro chehuman resources voiongorora. Ininiwo neruremekedzo ndoda kunzwisisa kuti minista vatsva vanozvionawo sei. Ndichataurawo naminista Honorable Kasukwere semataura anda achangozoitawo naminista Chombodai vanga vachiri, ndopatanga tiri.
Vakasukwere vati havasati vaziva mamiriro akaita zvinhu mukanzuro yeHarare sezvo vakatanga basa mubazi iri nezuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.